Pamazua ose atinorara mapanyika pano angava makore makumi masere nehutano tisavara ipa tisazhinyengedza tisakanganwa rwendo rwepanyika rune makumo tisavara ipa tisazhinyengedza tisakanganwa rwendo rwepanyika rune makumo Tiziziva upenyu wedu uri mumaoko enyu Muzi mwate ishe Tirarame mazuwa ose Tiziziva upenyu wedu uri mumaoko enyu Oh oh Baba oh oh Nazi oh oh Upenyu wedu uri mumaoko enyu Oh oh Ishe oh oh Nazi oh oh Tenda vose munashe jeso panyika pano Tino ziva tine upenyu usinga peri kudenga Tisa varahirwa, tisa zhinyengedza Tisa kanganwa rwendo rwepanyika rune makumo
Tisa
varahirwa,
tisa
zhinyengedza
Change
it,
nothing.